kuti vatu zvasangana kuimprisa panzvimbo inonzi Filabush zvichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti tikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuitirana nawo mumadistrict ese emuzimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabuda paimprisa ndechekuti hatisi kufanirwa kuti kumashure panyaya yekurwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Imprisa yataura nezvekuti kuti ngatipei patichaisa pakuranwa mabasa. Vachikurudzira kuti tipinde mumasiku tizoponogara kumahoro kwava mutunhu tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamajisti tichinzwawo pfungwa dzavo. Imprisa yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira mucheekeshe pavo mutsva anonzi Muzare Machana Achida achange achizotiaitungamirira urongwa hwese mudistrict imomo uyo avaudishi kuita neurongwa hweactivism mumasikozi ese ari mudistrict range.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderana ndizvokuronga kumboramwa mabasa, pana mazuva here atarwa, pana madates atenderanwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kuzwa pfungwa dzenyika yose, saka tinenge tichingorekodha vatsaura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, ini misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei ipapapo?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe masevhinzi yese atatinawo, tiparadzirwe masevhinzi yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina hudokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika ikwanisa kutambirwa nemushandi, achikwanisa kudya, achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chero vakati haichatengerwi isu, ngaiti masalari edu ngaangoramba akapigwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva, isu hatida kutenga nawo. Kana tikange chinji taakupiwa tikupiwa 500 US bank rate nhasi iri zviri pa1 and 10 dzava tiso mu5000 RTGS as pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama, nekuti mazvingatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimport ende maimport ese mapraise acho ari bei ari kutekwa zvichienderana nemarisi anenge ariko. Saka tikongozvisisi masalaries edu ngaarambe ari $96 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo, nekuti masalari negotiation hangaitwa zuva nezuva pachinja rate munoenderana kuti weitike musangano wechinzi chinhu zvinhu zvasiyana rikare itangowirikana kuzoramba tichingochinja zvinhu zvachienderana nezviri pamaketi nguva yese.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanirwa kuti iteerera, nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu, haisi rehurumende. Saka isu tine chiyimbo chikuru chendinodzasa pakutiteerera, nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatiri kutaura nyaya dzatikutaura sevarairidzi vakaimboridza kutiteerera. Tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba. Rwendo guno groundwork yataita tikuona kuti patinopedza uruko hwatinawo tichange tanhezwi rakatisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe, taita kuti vati mari vateerera nhuna dzedu tizobatirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuenda kuenda kumadistrict akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistrict ose pakati pevhiki pino ino, tichatoita mamadistrict tinezvitoria fos tichange tichienda kunana urongwe vanhu tiri madistrict akamuvuso. Ndorinokusvika kumusevesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistrict mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita paimprisa. Tinoda kuti tiite nechinji chinji kuti tipedze madistrict ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekurapisira chinopera.